Mangwana nzira dzose dzinenge dzakananga kwamurambinda B High School kubwera kumanikaland uko kuri kuitirwa mhemberero huru dzekuwana kuzvitonga kuzere idzi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa nasi vaitira vana mabiko pachikoro chemurambinda B apa. Vamunangagwa vati vechidiki vanofanira kuziva kuti vanofanira kuve nechekuita nekuvakwa kwenyika. Asi vachinyorawo padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter, vaive mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati mhemberero hadzifaniri kuve dzevashoma, vamwe vachinonga svosve nemuromo. Izvi zvatsinirwa nevakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaive nhengo yeZanla High Command vachizivikanwa nezita rekuti Paka Chipoyera.
Zvinoona ndizafani nemakore makumi mana nemana nyika yasununguka kubva kumabritish ruzungukoro ndozve zvimwe zvataida. Asi pane zvisingataurwe kuti zvimwe zvezvataida ndo inoinzi dhemokirasi, iya yaitaurwa ichinzi one man one vote, kana kuti munhu umwe chete nevhoti yake.
Studio 7 yaedza kubata mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa nemukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira, asi vange vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi vanomiririra ZANU PF kubhikita sauti mudare reparamende vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvekupemberera.
Zuva ramangwana izuva ratiri kucherechedza nekupemberera makore makumi mana nemana tawana kuzvitonga kuzere. Saka zuva iri rinoreva kuti tava nyika ine bumbiro romutemo waro pachezvaro wakagadzirwa nevanhu vemuZimbabwe vachivavarira kuti zvido zvavo sevanhu zvinge zvichiremekedzwa.
Asi vakafanobata chigaro chemutauriri wechimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati hapana chekupemberera.
Hatina kumira pakanaka, inguva yekufungisisa. Kubva patakawana rusununguko rwenyika tadzokera kumashure, patakaenda kuhondo tirira rusununguko taida nhau yekuti muZimbabwe muite one man one vote, muZimbabwe vanhu vange vaine vhu vepfuma yenyika yavo vaite guta ruzhinji munyika. Asi taura kudai so Zimbabwe haina guta rizhinji, ruzhinji ruri panzara, vanhu havana kuwana pfuma yenyika yavo iri kudyiwa nevashoma.
Izvi zvatsinwa nemutauriri webato reMDC vaLloyd Damba avo vanoti kutambisa nguva uku
kana chitsva chatinokwanisa kupemberera nekuti mukatarisa kuti zvitaa pakati peutapwa futi nemachina vanotora upfumi hwedu, Zimbabwe ndiyona harisina basa kunyange dai vakaedza. Zvakamirwa nemagandanga nevabereki vachifidha nana Chimbude nana Mujiba hapana chakabuda.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence muZare Stabile Dewa vanoti vari kupemberera zvavo semadzimai asi havasati vawana rusununguko ruzere.
Mafigures edu emadzimai ari muleadership ari kutodzokera kumashure muparliament. Madzimai nemaconstituencies they are only 10% out of 2-10 constituencies. Saka hazvisiri izvo zvakarwiwa nevakadzi vakabatanawo nevarume vachinorwa hondo yechimurenga. Vaidawo kusumudzirwa kwemadzimai vakadzi vagani vane access kumafarms, vane access kumamines, vari kubatawo zvicherwa, vashoma zvikuru. Izvo zviri kuratidza kuti hatisati tanyatosvika pakuzvitonga kuzere nekuti madzimai achiri kusara kumashure.
Zvichakadaro vaMnangagwa varegererawo vanhu vakawanda vange vari mumajeri senzira yekupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Ivan Zininga, Washington DC.